Iko zvino ndiri kumanya neGoFund inonzi PayPal Fund yaItaidzamara. Tinoziva kuti Itaidzamara akatsakatiswa nevanhu vanosuspekta kuti ndeve government muna 2015 ende iko zvino haasati azikamwa kuti ari kupi. Mukadzi wake nevana vake vanhu vari kutotambura nokushaya kuti Itaidzamara sabreadwinner ari kupi. Saka iko zvino ndine PayPal Fund, vanhu vakaenda vakati Itaidzamara Family Fund paPayPal vanoiona. PayPal yasara nemazuva mashoma shoma kuti ive ichipera, but ndinoimba kuti tichava neamwe maprogram akadai so ekubatsira mhuri kana kuti those atikati madependents evanhu vanenge vachiva vari mavictims kusaremekedzwa kwekodzero dzavo muZimbabwe.
Mabasa api amuri kubata zvakare ekubatsira vamwe vari kutyorerwa kodzero dzavo munyika?
Zvatiri kuitira vanhu vari kumusha zvunhu zvakasiyana-siyana. Inini hangu segweta rinomirira kodzero dzevanhu, ndinobatsira vanhu vari kubatikana nenyaya dzekusawana yatingati justice kuZimbabwe. Ende tinoziva kuti kune pachirungu anonzi mahuman rights defenders, avo vatinoti vanowanzo advocate for mahuman rights, vanenge vakavhiringidzwa nehurumende kana kuti vanenge vachidawo kuti vawane vachiitwa yatingati redress kana kuti rubatsiro kubva kumacourt. Ndo zvatinowanzoda kubatsirana nazvo kune vanhu. Apa chandiri kunyanya kufokasa on inyaya yokuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanowanzoita kuzvokumirira kodzero dzevanhu vanhu vechirume, ende vanhu vanowanzosafa panyaya idzi kana hurumende yakasarespekta mahuman rights vanhu vechikadzi nevana. Saka iko zvino ndine PayPal drive yandiri kuita yokuti ndibatsirewo madzimai nevana vanenge vachionekwa vari patsaona yokuti murume anenge aenda kujere kana kuti murume anenge atsakatika kana kuti panengona pane zvimwe zvinhu zvokuti zviite kuti anonzi breadwinner atadze kuva achiva achiona achibatsira mhuri yake.